Chimono na vangari vume, vamiswa pamberi pematare edzimhosva nhasi zvichitevera kusungwa kwavakaitwa nemuvhuro. Muchuchisi panyaya yachimono, vawispa mabhaudhi, vati chimono akanyora mashoko padande mutande rake retwitter achikurudzira veruzhinji kuti varatidzire vachiita zvemhirizhonga uye achiti hurumende inofanira kuchinjwa chero nedzipi nzira. Asi rimwe remagweta achimono, amai Beatrice Mutetwa, vaudza dare kuti chimono anosungirwa kuti avapiwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso, nekuti mukana wokubhadhara mari yechibatiso ikodzero yemusungwa pasi pebumbiro remitemo yenyika. Asi vamabhaudhi vapikisa mashoko aamai Mutetwa. Mutongi wedare panyaya yachimono, vangoni nduna, vati nyaya iyi ichaenderera mberi mangwana, apo mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi akatarisirwa kubvunzurudzwa nemagweta achimono kuti sei ari kuramba kuti chimono atongwa achibva kumba. Izvi zvatsinhirwa nerimwe remagweta achimono vaGift Mutisi.
Sipeti yanga iri kuyadeza ichapupu wayo chiti hopu haafana kupiwa bheo anova mupurisa ari kuita nyaya iyo. Saka mupurisa iyeye tiuda kumubvunza mibvunzo inoenderana nekuramba kwaari kuita mangwana.
Zvikonzero zvimwe chetezvo zvasvitswa kudare panyaya yachimono ndizvo zvasvitswawo mune rimwe dare nemuchuchisi wenyaya iri kupomerwa vangari vhume vamichael reza, yekunzi vakakurudzira kuti veruzhinji varatidzire zvine mhirizhonga mukati musi wa31 Chikunguru kuburikidza nemusangano wavakaita nevatori venhausvondo rapera. Gweta ravangari vhume vamoses nkomo vaudzawo dare kuti kuratidzira haisi mhosva.
Vapa zvikonzero zviviri. Chikonzero chekutanga hanzi tikavapa bheu vanogona kutiza, nokuti nyaya yavakatarisana nayo inyaya yakakomba zvokuti kana vakabatwa nemhosva vanogona kuvhariwa. Saka izvozvo kugona kuti havatize. Then chechipiri vativo sinzi musi wa31 usati wasvika, tikavasunungura vanogona kuenderera mberi nechirongwa cha31. So isusu tangoudza dare kuti mutemo wenyika inoyi weconstitution unoti munhu ngaapiwe bheu. Saka kusara kuti kana pane zvikonzero zvakasimba zvokuti asapiwa bheu, state yaunza investigating officer kuti vape umboo. Tikabvunza investigating officer kuti vanyengari vume vakamboedza kutiza here, and aiwa havana kuedza kutiza. Pane dzimwe mhosva dzavakambopara here? Aiwa hapana dzimwe mhosva dzavakambopara. Saka pane chikonzero here chokuti vangatiza iko zvino? Investigating officer vakundikana kupindura mbvunzo iyi nenzira inokudza, yokuti vanopara imwe mhosva. Tikati kuratidzira kunobvumidzwa nebumbiro remutemo weZimbabwe. Section 59 inobvumira vanhu kuti vademonstrate. Saka munhu haagoni kunyimwa bheu nokuti pane vanoda kudemonstrate.
Mutongi wedare panyaya yavangari vhume vatranos uta hwashe vati vachatora mutongo wavo mangwana sezvo vati vave kusungirwa kupedza basa nenguva dza3 masikati. Zvichakadai, amai Mutetwa vasvita zvichemo zvakawanda kudare. Vati chimono akatorerwa nhare mbozha nevanhu vakamusunga zvakaita kuti atadze kutora umbo hwezvakaitika pakusungwa kwake. Vaenderera mberi vachiti vakasunga chimono ava vavanoti havazivikanwe kusvika pari zvino vakapwanya magirazi epamukova wemba yachimono. Amai Mutetwa vati chimono haana kuziviswa mhosva yaakapara panguva yakatorwa pamba pake sezvakatarwa mumutemo wenyika. Vakati chimono akazoziviswa mhosva yake papera maawa 6 ave kukamba yeHarare Central. Vativo mapurisa akaramba kuti muchitokisi chakaiswa chimono chisiritwe sezvo kune chirwere checovid-19 chiri kuuraya vanhu munyika. Amai Mutetwa vati chimono akavingwa muchitokisi mambakwedza akabvunzurudzwa nemukadzi asiri kuzivikanwa kuti ndiani uye magweta ake asipo zvavati zvinogona kupa mukana wokuti vasungwa vapambwe vari muchitokisi. Asi vamabhaudhi vati mapurisa anekodzero yekupinda pamba pemunhu zvechisimba kuti asunge musungwa kana musungwa aratidza kuti haasi kuda zvekusungwa. Vati chimono akaudza mumwe waanogara naye pamba asina kudomwa nezita mudare kuti audze mapurisa kuti ainge asipo pamba pake asi iye aripo. Zvichakadai, vanduna vati hurumende inge yaferefeta zvichemo zvese zvasvitswa kudare nachimono panosvika musi wemuvhuro. Mune imwewo nyaya, meya weHarare vaHebert Gomba vakasungwa usiku hwanezuro varere kumba kwavo kuGlenora. Mutauriri weMDC Alliance Advocate Fadzai Mahere vati vaGomba vakarohwa nevasori vemuchiuto kana kuti military intelligence. Hatina kukwanisa kutaura nemutauri wemapurisa vapo unyati kutinzwe kuti vaGomba vapomerwa mhosva ipi. Mutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vatendai biti vashora zvikuru kusungwa kuri kuitwa vanhu.
Chihurumende chaEmerson Mnangagwa charakidza kuti chihurumende chenyanya, charakidza kuti chihurumende chevaroyi vasina rudo nevanhu, vasina respect kodzero dzevanhu. Chihurumende chemagarananda asingadzwire tsitsi vanhu kutambura kuri kuita vanhu hakuna mabasa iyo varingoba nemadzimure avo vachingoba kunge vane masvikiro ekuba so tinozvitora zvikurusa
kunyange hazvo vari kutungamira urongwa hwekuratidzira vakasungwa mamwe masangano akaita setajamuka anoti ari kuenderera mberi negadziriro yekuratidzira musi wa 31 Chikunguru ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.